A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Tuesday, April the 9th, 2019. Welcome to The Connection, our youth segment being hosted by me, Marvelous Mhlanganyahuye, today on behalf of Mike Hove.
And me too, Sithandekile Mhlanga.
And tonight on the Youth Connection, we are looking at the aftermath of Tropical Cyclone Idai, which has ravaged the country, especially in Chimanimani, Chipinge, Bikita, Gutu, and Zaka areas.
And to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages. You can join in the conversation now by going to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so. So you can join in the conversation.
As we speak, Star, the government says the death toll has risen to over 300 people having died from Cyclone Idai, and also some bodies having been discovered in Mozambique, with a lot more missing so far.
And aid agencies and individuals are continuing to fundraise and distribute relief packs to those affected by Cyclone Idai, especially in Chimanimani and some parts of Chipinge.
So today we'd like to hear what your views are on this issue. You can actually join in. If you're on Facebook, you can write in your comments. You can give us your number and we'll be able to call you right back.
Yebo ke lamhlanje siqhubekela phambili sixoxa ngodaba lwezulu lesiphepho lona elahlasela isigaba seManicaland endaweni ikakhulu eChimanimani leChipinge, yikho lapho okwaba lo monakalo omkhulu kakhulu. Iningi labantu sebedlula amakhulu amathathu batshona, njalo abanye balahleka. Laba balahlekileyo okwababekwa bathathwa ngamanzi, ngakho imuli zaba zikwazi ukuthi bakuphi laba bantu. Sibona njalo lokuthi lokhe kudingisiswa lapho kwadilika khona ukuthi mhlawumbe eminye imizimba yabo ingabe yagqitshelwa phansi khonapho, yikho lokhe kugejwa. Sabona lalaphana kubuya izinja ezazivele South Africa ezilobuciko ukuthi zidinge laba bantu. Nethemba lokhe kusaqhubeka ngoba basokuthiwa seziwutholile umkhondo wezidumbu, khona kuzagejwa kubonakale kusadingwa imitshina yakhona. Kodwa kathesi udaba olusegudwini kakhulu ngale udaba ngolokudla lempahla ezabiwayo. Kuke kwaba lembiko ethi hayi akwabiwa kuhle, kwabiwa ngokukhethwana ngamabandla. Abanye besithi ibandla leZANU-PF yilo elithola okuningi, kodwa abanye abakwazi ukwenzakalayo. Sabona njalo ukuthi kula inhlanganiso eziningi ezizimeleyo kanye lamazwe aphetsheya langomakhelwane abancedisa ile Zimbabwe ngosizo olutshiyeneyo, olwemali, olwempahla, lonke lolu luyancedisa ukuthi abantu beluphiwe. Njalo uhulumende kuyakhuluma ngokuthi abantu laba bengahlaliswa kwezinye indawo ukwenzela ukuthi besuke endaweni leyana embi. Kodwa abanye bathi hayi, kodwa nxa sizasuka lapha siza kuya ngaphi? Phela lapha besiphila ngokulima amabhanana lokunye, lapha sizasuka khona kukhona yini esiza kwenza? Yikho ke lapha ke esixoxa ngakho. Njalo besizwile ukuthi ukudla kwabiwa njani lapha, abanye besithi kukhethwana ngemhlobo. Kodwa lamhlanje sibe nenhlanhla yokukhuluma lomunye umuntu oseChimanimani, umfundisi Angiston Sibanda. Yena ke ngoyinhlanganiso yeChurch and Civic Society Joint Forum, bahambile ke lapho bafika bahlolisisa. Yena uthi hayi, akusiqinisi ukuthi abantu bayancitshwa ukudla, ngoba yena kubonile ayisikho lokho. Sambuza nje okuningi, kodwa soze sichathise okuningi ngoba lizazwela ezikhulumela.
besibona ku social media abanye beposta bethi ukudla akudistributwa kuhle kwabantu bezanu PF banika ama members abo ukudla kuyatshontshwa lento ezinjalo sasesifesaba ukuthi singayekeli ukuthi sihambe yasizozibonela ukuze sibe kahle ukuthi iqiniso yokuphi ukuzaphambanisa labantu abafisa ukuthi bancedise kubuhlungu kakhulu esikubonileyo abantu basebuhlungwini abantu bahlukuluzekile so sabuya-ke sazokhangela sathola ukuthi akulanto enjalo sithole ukuthi abe-chairperson ama-civil protection unit o-district administrator basebenza kuhle kakhulu ngenhlanganiso ezinjengabo-UNICEF ezinjengabo-Red Cross besilabo-Alethu Macheso izolo beholisa abantu ukudla namhlanje sahamba-ke e-Chimanimani saba lo mhlangano labo-district administrator sahlangana nenhlanganiso eziningi ezinjengabo-UNF UNWFP o-UNICEF lenhlanganiso eziningi-ningi nje lezi-local bonke abantu bakhanya bebhizi bayancedisa kuyasetshenzwa kanti lamasotsha la akhona bayancedisa lamapholisa akulanto enjengana leyo ukuthi ukudla kuphiwa abephathi kuncitshwe abephathi
lezo zinhlanganiso ezinkulu
kule system ekhona efakiweyo wonke umuntu ofuna ukuzoncedisa ngapha eChimanimani leChipinge uyahamba eManicaland province iprovince ibisirekhoda ekugcugcine ukwazakala ukuthi ngubani olethani so into yakhona i-organized ngaleyo ndlela kulama-sub committees ama-thematic inhlanganiso ezibetha ezidila for example lento zama-sanitary pads abomama zikhona kule cluster yegender ikhona i-sub committee yegender so inhlanganiso ezinjalo zisuka zingene kwi-committee ye-sub committee yegender abakhangela ngezinto zabomama noma kuyini okulethwayo okuncane ngali sizenza into zama-toilet ne-sanitation liyangena ku-wash sub-committee so ku-structured kanjalo okuyinto kwangkhona kasiyali njalo ukuthi asingakutholanga thina asibatholanga labo okuthiwa benza ku-partisan kodwa singeke satsho ukuthi akwenzakali kodwa thina esikutshoyo ukuthi kasikubonanga kuchwayisiso lwethu ekade silwenza ngomthetho okhona ibeke umuntu kumele aphiwe imvumo i-provincial coordination committee ye-civil protection unit ethiwa ngu-provincial administrator ungafika emtare ngale bayakuhambisa bayakufonela abeChipinge kumbe abeChimanimani ukuthi kule nhlanganiso enje eletha ukudla okunje basemfika ngakhe usungena kukomiti eqonde ephathelane loncedo lwakho othe oze lalo nxa uze ngendaba zezigqoko kumbe ze-shelter ungena kukomiti echairwa i-UNICEF so kuqoqeke kanjalo.
That the marvelous was Reverend Anglestone Sibanda. He is with the Church and Civic Society John Forum. They are there in Chimanimani. They've been touring the place since yesterday. And he's saying that they haven't seen any signs that food distribution is unfair. He's saying everything is fair. There's a system that has been put in place that is foolproof. And everyone who brings in aid, no one just distributes aid. You have to go through the coordination committee, which takes you to the DA. And if depending whether it's food or say clothes, you go to the relevant committee that will distribute it. So you're saying they were impressed so far by what the distribution is like, although the situation is still dire. People, you know.
Very interesting comments coming from the ground there. Kune avo varikupinda muchirongwa chedu nasi pano pachirongwa chevechidiki cheza connection tirikutarisa dambudziko ririkutarisana neavo vakasangana nedambudziko redutu mpengo retropical cyclone idai kuManicaland uyezve nekumasvingo. Taona isu muimbi Alec Machesu akabatana nesangano reRed Cross vachishanya kuManicaland uko vawanikwa vachipa urubatsiro rwavo. Rikaiti mbunzwa kubva kuna Alec Machesu kuti ivo vaona sei zviri kusangana nevanhu vari ikoko kuManicaland.
Tarangu ndinonzi Alec Machesu, vanoziva vachikoti babashero. Ndati chekutanga ndakatoone Red Cross, Zimbabwe Red Cross Society, ndiri humanitarian ambassador ikoko kuti ndova ndiri kushandidzana navo kunyanya kuburikidza nemabasa atangoitawo kubva kare tichikobatsira navo nevanhu vabi yangu. Ndakataka taenda kwakondo diri rechipinge kota kwenda kuchisumbanje pakondo kunovako za kutorwa vanhu minda dzao dzese dzakatsvairwa neZimbabwe kuti havasina kana zvokudya nemvura iyo nevamwe vakashayikawo ikoko vachiedza kuda kuyambukawo rwizi tikanosiyawo vatakandosiya zvokudya pakondo nembatya vanekasiyawo ikoko vanosiyawo upfu neshuga tikazobva ikoko tikazoenda kuchimanimani kunova ndoo vakaitika zvakaipisisa kunyanya zvachona kana ndichida kunzwa kune kurungunzwa asi ina ndiri paground inini ndakaona zvandisiri kunge ndichikanganwa ndacho kwandiodiona kuchikanganwa meso nekuti andakaona zvinotyisa uye zvinorema zvinorema zvinorwadza kurwadzisa kunyanya tinoona zvichirwadza isusu aitisiko zoti akatorerwa mhuri yake iye akasara kana ndi baba nemai vatorwa nevana vaenda munhu iyeye paari ndovata kutyira kunyanya kuti chii chaitika paari ndimai vatorerwa vana navaba vaenda mai ivavo pari zvinoso zviri mupfungwa mavo zviri meso avo mumwoyo wavo munyama mavo vari kunyanya pfungei then ndo zvinhu zvakandityisa zvakutondiremera kuti vanhu ivavo tingatsvaka ipe nzira tigodoke titsvage zvinovatova zvinovarapa vanoti taura tichitaura asi mupfungwa dzavo kana achinge azivi kuti muneba wako apa hapachina zimba ese dzako apa hapasina pane matombo matombo akakura kutoziva kuti pasi apa pane vakavharirwa andakabatikana kakaendawo ikoko ikanoonawo ndinochemawo nevamwe tiri pagiraundi yo nevechose yakare tichipawo zvekudya uko nekuedzawo kunokanzera vamwe.
Apo tiri kunzwa kubva kune muimbi Alec Macheso uyo ari kushanda pari zvino nesangano reRed Cross avo vakashanya kunzvimbo yeChimanimani nedzimwe nzvimbo kuManicaland vachibatsirawo vari munzvimbo idzi. Regai tinzwe zvakare zviri kuitika kuChimanimani kune imwe hotera avo vari kuchengeta vanhu vakawanikwa vachibatwa nedutu mpengo recyclone idai.
The day after Saturday, that was the day after the cyclone Idai. Ndakakwira musoro upstairs to our first floor epa hotel. Ndikatarisa pa road ndikaona pa main road pachifamba vanhu vakawanda, madzimai, vana, varume vakatakura zvinhu zvavo. Just trying to find higher ground kuti vaonewo pari safe pane shelter. So ndakati kune team yangu kuti boys vhurai madhoo edu, vanhu ngavapinde tibatidze moto kuti vanhu vaite warm vadzirwe. So ndikati no please let's look after people kuti vagoonawo nzvimbo yekudzirwa yekuomesa mbatya dzavo kuti vasabatwe neflu kana kuti pneumonia or something. So that is what happened on the day after cyclone Idai. Day one tanga tine about 500 people panapa pahotel because tine two marooms, tine one lounge, it's a bit of a big space, name a conference room yatomboshandisa. Saka tangoti tikavhura maroom iwawo tikaisa madzimai newa ana in one side nevarume on the other side and then tikabadza moto imomo and then we just allowed them to varare imomo and then tikavabikira and we just had to look after them. First 2 days about 500 people, day one, day two, day three. Manamba akazotanga kudzika I think by day 4 5, you know, vanhu vachidzokera kudzimba dzavo and so on and so forth. Yeah, pari zvino we've got about between 80 and 100 ndo vari kurara pano pahotel. Kuvachengeta tikuvabikira kunovabatsira in whatever way we can. Taka tine a lot of support from the local community. We're working closely ne rural district council yedu nema private players ndo vakatibatsira in terms of the first few days before the roads were clear and before the sky was clear, before the helicopters started coming. So ndo vakatibatsira in terms of kuchengeta vanhu 500 yo. It's a big honor. I think it's a great privilege to be put in the same group say vakaita zvakaita Rwanda. Obviously my situation zvacho angakasiyana.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mugari uyezve vanova ivo vane hotera kuChimanimani vakabatsira vamwe vakasangana nedutu mpengo recyclone Idai. Regaiti mbonzwa zvakare kune vatsigiri vedu vepa WhatsApp vanga vari kunyora ivo tavhunza isu kuti vari kuona sei zviri kuitika munyaya iyi. Regaiti ende kwavari tinzwe kuti vati chii. Thank you.
Mani mani no chema, Jehovah marika parara. Yangwe chipinge no chema, Jehovah marika parara. Paka uya duturi nafura, yoku parasa misha yedu. Paka uya duturi nafura, yoku parasa situmo. Yoku uya dutura ichisa.
Makadi kovanwe ku studio. Nindini mbuya mberi ndiri muno mujoni muno Musoweto. Ndakagumbuka kusvika pakupedzisira kuti ivo ndo vabati vevanhu vatungamiriri voba zvinhu zvevanhu vanotambudzika chokwadi. Votora zvinhu zvevanhu vanotambudzika vachiba. Mwari haazvibvumiri zvakadaro. Dai Mwari vapindira pawanika vanogona kugova zvakanaka vasingabi Mwari ngavapindire. Mwari ngaite tsiti nevanhu vekuchimani mani nekuda kwekuti kana vanhu vachipa zvinhu zvapiwa varombo iwe uri mupfumi unoda kupfuma kusvika munzara here.
Makadi vashamari vestudio 7 zvitarangunonzi Timani. Ndinofara chose mukaa ehodhi yangu pamhepo. Ndiriwowa kunge ndichisununguka chaizvo nemanzwiro andinoita zvinzi vamwe vakaba chikafu vakazobatwa. Vane zvikafu kune vamwe vanenge vari kusungwa. Zvinhu zvinofadza zvinoratidza kuti vanhu vane vachiita zvinhu zvavo nemazvo. Mapurisa anengashanda nemazvo. Asi pane imwe nyaya zve inondinetsei. Ndinokumbira kuvhunza kune hurumende yezanupiefu kana pano anondihwa anonzwa odhi yangu ari muhurumende yezanupiefu muvhunzo wangu ndewekuti iri kuti kudii nekurohwa kuri kuti vatapiye nhau nekuti hazvina kutanga nhasi. Ndiwo muvhunzo wangu wekutanga iwoyo nekuti kana vachigona kurova vatapiye nhau mapurisa zvichinyararwa mapurisa akarohwa vatapiye nhau vachitadza kusungwa kureva kuti vari kuita zvinhu nekutumwa kuti kana vachiita izvo vatapiye nhau vachitapa nhau vafanira kurohwa. Saka kureva kuti tiita kufunga kuti zviri kubva ikoko kuhurumende ikoko ndoko vari kutumwa kuti ngavarohwe kana vachibudisa zvinhu zviri kuitika munyika. Saka zvinhu zvakashata zvinotisuruvadza zvakanyanya kana hurumende ichinyarara pasingatorwi matanho vanhu vasingasungwi ndo huri hwacho ndo korakisheni yacho yatiri kuramba iyoyo.
Zita ndi general ndiri kugara ndiri muPretoria. Hai ndoda kuramba ndichitaura handigoni kunyarara. Mwoyo wangu uri kurwadza zvikuru nezviri kuitika mukati menyika yedu yeZimbabwe. Vatingati maGood Samaritans vakadonate rubatsiro kuti mhuri dzakawira tsaona zvedutu mupengo dzibatsirike. But what is on the ground sandizvo zviri kuitika. Ava vakapa vakangopa havana kupa kuti vanopa patipi. Hatina kwatinoenda, hatina kwatinosvika. Rubatsiro rwauya kuzopa mhuri dzose dzakawirwa netsaona iyi. Zvisinei kuti ndiwe pati ipi.
Aiwa, they were hearing from some of the people that actually, you know, recorded their voice. So on WhatsApp, we had a lady, actually a gogo, a grandmother who was actually recording from, I think she said she was in Soweto, and she was really saying she was very upset that some of the aid is going missing according to what she had seen on social media. But like what you said, the people on the ground are disputing some of those facts. So, you know, we really thank all those that did contribute. But I hear, I understand we have Alec Machesu. We've been trying to get him all morning, but I understand we have him now. So we're going to go straight to him, and then we'll greet some of the people that are live streaming with us. So kanamu doktora na muimbi Alec Machesu babashero varipano pachirongwa ivaima uyamva mavinyora stare nyipana pamva mafonerwa kuita kuti mutaure na babashero. Hello babashero makadi. Aiwa tinofara tafara kuti tazokubatsai nekuti tanga tiri kuedza pesa apa kuti ko babashero manamba ari kuita sei anga ari kuramba. Vazhinji vangada kuziya kuti imi tinoona muri kushanda ne Red Cross mabasa api amuri kuita uyezve muri kwaitira kupi pari zvino takatarisana ne cyclone idai.
Ndinotenda ipapo. Ndirikushandane Joti Jose vakaya nditora kuti ndiri mwana weRed Cross kuburikidza nemabasa atinge tichibatsiranawo nevakaveruzhinji munyika vanosangana zvavo nematambudziko akasiyana siyana akawanda. Saka ivo vaitsvagawo mari marekodzi angu zvandaiitawo ndichingatozivi ake vakazouya kwandiri kaita meeting navo ndopakazontinochotauya tauya tine urongwa hwakadai dai kuzvoziva kuti ive munge muri chi imatari nabasa dai Red Cross uku ndikavandikazobvunza vandikata zvamaita chinhu zvandaitoshuvirawo muupenyu asi handisivetiwa mazofunga sei kuti munge muri muchizotove pakati pevaimbi takati wandei. Vakandipindura mbunzo wavo vakati bodo chaita kuti tiuye kumwe uku ndechekuti tatichitrekawo marekodzi ako uye tirikufarira kuti zvinge tiidi tichinge tichishandawo newe kunge uri mwana weRed Cross tichishanda newe kuti ndiye fes uso weRed Cross Zimbabwe Red Cross Society. Ndakati bhuzi yazamarara vazvinyatsonzwisisa kuti ndakafara kuzve zvinhu zvandaida kunge ndichivi ndichishandidzana nevamwe sezvo indinozva kuti ndakabatsirwa kuti ndisvike pandiri ndakabatsirwa zvakanyasa ndiringobatsirwa nazvino unowu tikatinouridzawo mashows edu vanouya kumashows unobatsirwa vari kutokana kuti muri tsekudziri kutoonawo kurarama kubva ipapo. Saka ndakanzwa kufara ndishanda navo nhasi uno kuzimbabwe ndona ndakangozvionawo nemufananidzo zvakaitika zvecyclone idai yakaitika yakatora hama dzedu hama neshamwari dzakawandisa chaizvo kuti vamwe hatisatatokwanisa kuvawana pavari kuti vakafushirwa nemavhu uye nematombo akakurisa zvakanyanya kuti kuri kushandwa ikoko zvakaomarara kuti tigone kunge tiri tichiisa hama dzedu imomo vakasiya vari neavo vakavambutswa nemvura kuenda kudivi remosambique ikoko kune vari kutongoikoikoko vari kuri kushandwa kuti vaone kuziva kuti vanzi vetu munhu uyu ndiwe kuzimbabwe uyu uyu ndiwe muno mumosambique vese vangangosangana saka ari mushishi kuti vadii tione kuchengetedza hama dzedu uye tichishama navo pamwe chete vemosambique nekuti zvakaitika izvozvo muno muzimbabwe zvakaitika zvakai kumosambique wakare ndivo zvimwe zvakaitika kumalawi saka tirikushandawo tiri pamwe chete tichishama tiri pamwe chete ininiwo kumabasa angu andinoitawo ndinenge ndichipema ndichipema ndichione kubatsira vachina zvavainazvo munguva inoyi inoyapa panguva iyi yaiva dambudziko iyo yakadai rikurwadza zvaka rikurwadza hachikuzivisika zviri kurwadza asi tirikuti mwari ndivo vadai ii mabasa ndiritoendera mberi uye kutoshandawo zvakaomarara kuti tione vatawanawo tinge tichibatsirawo ikoko zvakare.
Pane vamwe vangadai vakateerera babashero vangati chii chavangaite kuti vabatsire pane zvamaona ikoko mataura kuti matobva ikoko kuchimane mani nhasi zvii zvanyatsobata mwoyo wenyu zvamungati imimi mungada kuonawo vamwe vakateerera vachida kubatsira nazvo
ndinoda kuti kuti uku kuchine zvakawanda zvinoda kunge zvichiitwa nguva ino yakuna chatanga kuitwa kunge pachivhurwa migwagwa kuti vanhu tivane kunosvika ikoko tichinedzimotokari kuti kwaisaendeka kureva kuti nzira dzakapfushirwa dzine matombo miti yose yanga yakavhara nzira kwai zvino kunhu kwakuchifambika tichienda asi dambudziko riripo rinovara ndiri kupemhera shwa ndere kuti tine nherera dzasara zvisina vano vatariri vaona pamwe pane mwana wani asara vabereki vake vakaenda vega kuti pane mudzimai nevanavo kanti akatosara vari wani baba nevana vakaenda kuri kurwadza ngozi yangu kuti chero kanga vakai chaitekuka kanga vakai zvakona kanotibatsira kuti tione kunge tichivapiyawo hama dzedu dzasara dzisina misha nekunge tichiona kuti vasara ava tingavapodza nei mushonga upi injection ipi yatingagona kuti tinge tichivabayira kuti mwoyo yavo ite seinokanganwa dambudziko riripo iri nokuti havana mufaro vamwe vachona vakutongeta se vakutorwara nepfungwa vamwe munhu akamira pane matombo pakavharwa itoti ndo panga pane imba yangu apa ndakachema zvakanyanya nezuro ndasvikako vana chiona mwana akatobata akabatawo bhusu bhusu yabhidhi wangu yababa kuri kurwadza
Babashero batai makadaro pane muteerera ada kutaura nemi halo kola
makadi
taurisa henyu tiri kutaura nani uyezve muri kupi
nafelix
taura henyu tinzwi
ndiri kutanga kutaura nauye magariro edu kumaruzevha magariro edu kumaruzevha haana kunaka gavhumendi haitomboongorori haina bhodhi inoongorora magariro avanhu kumamisha vanongoti sabhuku nemunhu wako havaongorori kuti munhu akagara pai kana sabhuku akangokupa parukova ndopawapuwa ndopaunongovaka ipapo kuti vaongorore kuti pawakagara ndipo pakanaka here kana kuti havanei nazvo saka nhau iri pamagariro edu kumamisha havana kana inonzi landboard inotarisa kuti munhu akagara sei kana kuti unorarama sei avo vanonga vachitaura havo kuti hakuna anoyimwa vaitibva matongo wenyika vanofanira kutaura kuti sezvo vachiti vanonamata vanofanira kutaura kuti ini pamaone andaita nhasi handina kuona chakashata kwete kuti hakuna zvakadero vamwe vanoona kuti kune zvakadero
imimi muri kupi hanzvadzi
ini pari zvino ndiri kuBotswana
okay saka kumusha ndekupi
ini kumusha ndobva kuzaka
tina vamacheso vari pano handisi kuzoti pane zvamungada here kutaura navo tisati takudhropa izvedu tinotenda nepfungwa dzenyu
ini ndoda hangu kutenda vamacheso nebasa guru ravanoita kuti vari kubetsera vanhu vakanzwa nedambudziko zvinorwadza saka ndinoti zavarambi vakadero vachikurumbidzirawo nehurumende yedu kuti kana munhu ari mumusha masabhuku kwaanenge ari ngasangozi nokuti sabhuku unoziva vanhu vake vanofanira kuti vaonevo gavhumendi uye sabhuku nevanhu vako vari papi vanotera vari papi vakavagadzika vangani kuti vaite land audit zviri mushumbiriro mutemo
aiwa tinokutendai muve nezuva rakanaka vamacheso bata henyu makadaro timboenda kuna sister vari panapa sir, we're just hearing there from our caller who's saying that there is a problem, especially in the rural areas where there is no real land audit, he says. He says people just settle wherever they want, and he feels that the government can do more to ensure that people are resettled where at least there is some kind of land audit to avoid what has just happened.
Yebo ke lapho abanye abalaleli bethu bachasisa ngendlela abahlezi ngayo omunye uthi bafuna ukuhlala lungakuyi ukuthi bazabatshintsha bayihlala kwenye indawo kufanele kube layo indawo lapho umhlabathi wabo okuza khanya ukuthi uqoqeke njani ukwenzela ukuthi bengahlupheki njengakuqala njalo lapha emoyeni sixoxa lomculi olodumo umnumzana Alec Macheso yena laye ngomunye wabakade besaba ukudla khona ngale eChimani mani simbonile kube umabona kude ngisichazisela ngomsebenzi awenzayo khona ngale la eChimani mani ukuthi ancedise abehlelwe ingozi le yesiphepho kuyilo udaba esixoxa ngalo kulomsakazi.
Mhm. Ricketts zoke kwamuri vamachesu timbodzoka futhi tinzwe saka pane zvamaona apa tingatarisirire kuti mushanyora rwuyo.
Ichokwa ndikubudzidza ne asaitika izvi. Tarizeta tindiwane imwe inorondo engale ihoru chivedzera kubva pane nanga norondo yananga ndaunganidza asati paitika chiitiko ichi zvazoitawo kuti chiitiko chaitika ndiri mushishiri kuti ndinge ndichipedzisa kudii ndichipedzisa chi rwuyo irworwozaga ndakuchitora zvandaona izvi ndakuchizvitora ndichishanda nazvo ndichiwedzera ndichitutsira pane zvanga zviripo nakare izvi ndakuva kuti ndatounganidza chive mashoko andatoonawo neari kutaura nezvenhau iyo yakaitika okesa kona dai isati yavapo rwiyo ratovapo kudhara tichitotaurawo ne zvine chekuita nechiitiro chazoita izvi chazoitika jasi kwava kuri kupema neku zvinotambidza vasina zvavainazvo kupema uye nekunge tichipananawo dzidziso yekuti tinge tichiratidzana rudo tichatiotaridza rudo kune mwana wamai vako chete titi mwana wamai vako shamwari munhu akatoberekwawo angava upi pese tiri vanhu vakadi vakaberekwa tinge tichidzidzisana chakanakira rudo handingati hangu ndikudzidzisa futi iyo chidzo tiri kuramba vanhu tichiziva kuti zvakanakira kunge tichibatsirana uye kugara kune kwakanaka iya nekuzwiranawo mwoyo kuona kuti dambudziko rabata mumwe wako ivoro usange uchiseka nekuti idambudziko mangwana rinogona kuuya une kwauri vamwewo vakauye mwari pachezvavo havatendi kuti vanhu tinge tichiitana zvakadaro tofanira kunge tichitaridzana nekuti nguva yatinorarama pamusoro penyika inoishomanana yatinozorarama inozi yakareba ndoyaveya yekunge tatorwa namwari uye hazvisina achaziva uku upenyu saka iroro zvandaaidza izvozvo chipanana dzidziso nekuona kuti ngatitoi zvinhu zvisii zvinhu zvinotsaudzira muupenyu tisange bata vana nenzira dzisakarurama vana vari kuchikwakanganisa vasati vasvika kunyanya kuvanasikana vari kukanganisika upenyu nguva yekuti ange ava mai isati yasvika mamwe yemashoko aiva arimo imomo neisusana baba nana mai kuti tinge tichiisana kugarisana kwakanaka kuti tisaparadzane zvinozoita kuti vana vedu vachinogara mumastriti umo tione kupedza dambudziko iroro kuti abereki tirambe tiri pamwe chete tione kuchengeta mhuri yedu vasava vari vana vanokura ine pfungwa dzekurara mari mumugwagwa mwana iyeyo ramangwana rake rakatodzima.
Mhm. Aiwa batai makadaro Ricketts mbotora muteereri batai zvenyu makadaro sa.
Yebo ke lapho ke sixoxa lomculi umnumzana Alec Macheso njalo sizabuyela kuye kodwa kwakathesi sizwa kuthiwa silo mlaleli ecingweni siyakwamukela kuhlelo.
Ye ngiyabonga kanikuyamukela ngalesi sikhathi.
Ye mbani ngikhuluma la.
Ukhuluma nomuvita njamba osewange eZimbabwe.
Yebo ke kunjani khona ngapho ewange emalahleya
Yebo ke awungasithi fahla fahla owakhumbo.
Ngoba sikhangele nje umumo weZimbabwe lo ngesikhathi lesi lapho esingatshelwa nje ukuthi kuzaba lomonakalo, kuzaba lezulu futhi azingaka lutho. Kanti akubona ukuthi uhulumende wethu kazange abalele lokhu kade kukhulunywa ngoba ama-warning e-cyclone ayizayize yanje. Kanti sekwenzakala izinto lezi babengesilani abalakho. Sekungenele abantu abanika ukudla bekunye ama-donations kulapho kubona khona ukuthi iZanu-PF iyini. Lapho kule mali khona lokudla iZanu-PF yasebenza. Lapho kungela khona usizo lwabantu ababoni.
Yebo ke kulungile kodwa labo siyake sixoxe labo lapha bathi akulanto enjalo abakaze bekuthathe bekuphambule lokhu kudla. Njalo lokho esithemba ukuthi siza khuluma lomunye osechimani mani obehambile khona ngalo mfundisi wathi yena uzibonele ngawakhe ukuthi ngempela ukudla lokhu kwabiwa kuhle akakho oqila omunye kumbe onika olunye uhlangothi. Ngakho ke lo sizayimukela leyo mbiko kodwa sithatha ngokuthi mhlawumbe liqiniso mhlawumbe ayisiqiniso.
Ya kungaba njalo ngoba kwezinye indawo kuyenzakala, kwezinye indawo akwenzakali. Kodwa anti abona ukuthi abantu nxa abantu abaphansi bona yabe yibo abazathumela umbiko bethi lapha thina asitholi kudla ngendlela eqondileyo. You know, sibona nje ukuthi imizokumbe ngamanga.
Yebo ke ayisibongile kakhulu umbono wakho. That listener there from Mwange in Matabele North is saying he's worried about the diversion of food of aid. And I was just telling him that yes, maybe not.
Anyway, let's read some of the comments that are actually coming in on our live feed on VOA. Shora, we have Boaz Jayagura. Kusi tinokwa saiba bashero semunu anoteverwa nechaunga chevanhu. Albert Kushaya arikuti dai maramba makadaro vamacheso kudzidzisawo vechidiki kubatsira vawirwa nedambudziko. Fortune Guguza Chipanda, I'm watching you from Richards Bay, South Africa. Albert Kushayans, watching you from Madeni, KwaZulu-Natal, Kunoko, South Africa. Munyaradzi Chirubu, I'm watching you from Cape Town. We love you guys. Boaz Jayagura, kuti ngava nyore chimbo, pane, shavaona, ndoza nambu wafunza, vakati hivo, aiwa, chimbo chirimunzira. Onias Ndoro, arikuti, please call me, ndo vaisa namba zake. Boaz Jayagura, arikuti, vanu, vanora mbira masabuku and avasisina vanoteerera. Onias Ndora dakupinda omuchirongwa Weston Muodzi anzi tinotenda zvikuru vamacheso basa gurura muri kuita dai mwari vakubatsirai kuti pasave nevanhu vanozoba zvinenge zvauya ikoko. Vamapenda varikuti machesu utori ball. Teacher tenge music yako ma street takutotenga direct from the studios. Vamachesu muripo herapo. Pane vari kukubiga ipanapa vari kuti hanzi pane zvimbo here zvamuchange muri kunyora munenge mambotsanangura zvenyu kuti aiwa mune zvimwe zvamuri kutonyora mushure mezviri kuitika izvi kucyclone Idai. Asi vamwe vari kubvunza iye zvinezvi ndofunga vari kubvunza nyaya iyo yepiracy kuti iri kuuraya sei music industry yenyu tomboenda henyu kwamurimi.
Chokwadi hazanzi miziki taitorera kare yaitorerwa kusebasa risina uhunhu sebasa risina zvarinounza mupundutso muupenyu hwedu asi ndirikutenda hangu ne mashoko avo mashoko akanaka ari kundipa dzidziso inini zvakare kuti ndinge ndichiita zvino ndichiziva kuti zvinhu izvi handisi kuzviitira inini zvinhu zvandiri kuitira nyika tinge ichitorawo zvitatu papazvidzidzo waka ndiroda kuti nditende ava vanga vachiitsadze nhaziao asi todzokwadzikunawo dzepirates iyi iye zvino zvimwe ukatarisa maartisti takutonzwisa urombo vamwe vedu takadaitso nekuda kwekuti tararama nekutengesa taburitsawo nziyo itsva tairaramawo kubva ipapo kubva mukutengwa kwadzasi iye zvino hakusina zvakaita saizvozvo zvakuwanikwa kuti music yakuwanikwa iri masipiritsa vanhu vangoti akangotenga cd akutongotoona utobhena akutongopi masipiritsa akutongotengesa then hakuchikirikana kutoi inini wachena artist nditosvika ipapo anotonditengesera ini ari kunditengesera basa rangu ka zvisina chariri kuudza kwandiri ilidas piracy yatikwadza kuti dai mwari vachigona kupindira ipapo ne vanoita mitemo tivange vachidii vachiona kuti nhumbu dzakafanana naidzodzo dziri dzidi dzichibatwa dzopuhwawo murango wakuti mutongo zvavari kuita izvozvo kuti vana vedu chaivo havachatodi nezvazvo zvemizinoo vangozviona sezvinhu zvisina zvazvinoudza kuti akutouraya indastiri yachona nhende vakawanda vana vane zvipo vanenge ndichidzidzisana navo ndichivadzidzisa ndichivaonesa apa ndiri mushishe kuti vake art center musha zvitungisa tione kunge ndichidii ndichidzidzisa vana vane zvipo nekufamba vandinoita nebasa munzvimbo dzakasiyana-siyanawo uye nemachinoita chiita yetube zangu munzvimbo dzakasiyana-siyana ndinosanganisana nevana vakadaro ndinoza kuti mwana uyo anoimba mwana uyoimba kuti ndamukwanisa kana iwo ana aaa rakajeka kuburikidza nemimanzi iyoyi asi azvichagona kunge zvichiitika nekuti vana vakungoti hazvino hazvinobatsira izvi kana nechimwe chete bcause hatisina kwatia kuwana mari siyataimbowana kare pairesi isati yavepo
aiwa mumbobata makadaro asi patinodzoka tinoita kuzokubvunza kuti ivo vechidiki tinoona vechidiki vakawanda vari kupinda mudzimbo dzakasiyana mazhandro ezim dancewall nezvimwewo muri kubatana navo here panyaya iyo yecyclone idai asi batai henyu ipapo timboenda kuna sisista tozodzoka kwamuri
right on the line we have Reverend Angliston Sivanda of the Church and Civic Society Joint Forum and Shalom. He's in Chimanimani. We welcome you to the show.
Thank you very much. Good evening, listeners.
Yes, we have received concerns from our listeners who believe that, or who have heard that some food aid or other types of aid is being diverted or not given to the beneficiaries. What can you say about that? What have you seen today in Chimanimani and Chipinge?
The situation on the ground is a bit dicey, but to be honest, in terms of the formal donations, what we have seen is that it is organized. The chairpersons of the Civil Protection Unit, the district administrators are in control of the process, and they have set up thematic committees. There is a thematic committee on wash, water and sanitation and hygiene that is chaired by UNICEF. There is a thematic committee on food aid that is chaired by World Food Program. There is a thematic committee on gender that is chaired by Musasa Project, and so on and so on. If ever there is any donation that is to be made, one first has to go to the provincial office in Mutare, and you get cleared, and then you can then take your aid to the district where it is then distributed. I cannot confirm nor deny that there these allegations are either true or false, but from the facts on the ground, what we saw yesterday and today is that some of those of that information might not be true. Persecuted, it happened in the past. Yesterday we went to Chipinge, my team went to Chipinge, and they were with Ali Tumachoso and the Red Cross. They were distributing food. There was nothing that was being distributed on partisan lines. There was no political party regalia. Every victim was being treated as a victim of Cyclone Idai. However, you always find some irregularities where some people that were not affected will always pretend to be victims. That one is very difficult to deal with in such a complex situation. It is complex because it's very difficult for now to, at the moment, to identify who is a genuine victim and who is not, considering that some people are still missing their relatives. Some people are still trying to find their loved ones and to come to terms with the issue. And above all, there is so much trauma. So it's difficult. But what we have seen is that we can confidently say some of that information is being kept with by people that have not been on the ground or people that have political motives. But the reality on the ground is different.
Okay. And we understand your organization has now been drafted into one of the committees. What exactly will you be doing?
We basically have we have been drafted into the monitoring and evaluation subcommittee, and that committee will be the one that is responsible for monitoring. We have people that have been mobilizing resources via social media, via various forms of media, on behalf of the people of Chimanimani. So we want to, as a monitoring and evaluation team, want to make sure that that aid that people are mobilizing gets to the beneficiaries and benefits the people of Chimanimani, so that we avoid a situation where some people would raise funds on behalf of the people of Chimanimani, but and then those funds get diverted. We saw a stampede of NGOs in Rwanda, for example, 25 years ago, and the stampede of NGOs into a disaster area always compounds the situation and makes the situation worse. So we're trying to avoid this kind of a scenario where there's a stampede for everything and there's no accountability. So the reason why we are in this subcommittee is to ensure that there is accountability and that what is raised or mobilized for the people of Chimanimani benefits the people of Chimanimani and is not diverted. And then on the other side, the churches that are working with us will also be doing psychosocial support. There is so much trauma. There is so much trauma. People are still traumatized. People are still living in fear to the extent that when there is rumors or forecasts of rain that is coming, we are told that people actually leave their homes and go and sleep in church because of trauma and fear. So we also be doing psychosocial support, trauma healing and counseling to some of the victims, some who have lost their loved ones. The situation is very dire. And churches, we have churches that are organizing activities around that.
Yes, and briefly, what criteria was used to select your organization into one of these committees?
There is absolutely no criteria. You go there and you present your profile to the coordinating team, which is headed by the district administrator, and based on your profile, you are then are put into one of the committees. If you would come today and say, I'll be distributing sanitary material for women, you would definitely be put under that cluster that is responsible for doing that. The environment is open for everyone who wants to participate, but what is being encouraged is that everyone must sign up and be registered so that there is accountability.
Yes, please do stay on the line. We'll come back to you. Marvelous.
Hello, Tukunzwa Panem Tere. Hello. Hello, Makadi, this is Mazi.
Tiriwadi, Makadi, iko.
Tirinani, sebe.
Ehe, taura enyu, stare enyu, nekwa muri, motu uzo, ufungwa zenyu, tuzo, otimune amaziri, iko, kukwakaru, wanedutu mpengo, re, cyclone, idai.
Ya, sara mwende naifali, sindongo, chiko, ero. Dinova, kwa mtambara, kumeziwa, kumawa, one of the areas, kakaru, wane, cyclone, idai. Yes, and so big a family, yangu yese iri kwa mtambara, but and ne mana we watete wangu, I did this up ku much money as well.
Akavari muti.
I get to save, ku escape. Mbura isi uya, but mba yake yaka kukurwa, yaka paragra. Nembura hiyo hiyo mwa na wakakwansa kuenda wakienda kata kuiriru. So it is a really traumatizing issue, especially kumuri yangu.
Tinawa Alex Machesu walipana hapa wangabari kunjimbo hiyo ya menu kana mburu kuchampani chamunga dao kutawara nao.
Ya, inini no tenda kukurune basi kungo kwa baba sawari kubata ikoku. But in my area, yadi saka nyanya iso, inyaya iyo kuti, matele kuese aka kukurwa, kakanga kisidona. Ya kuti wani, sanjino taura na wali kuti, wali kuti wani wachenda kusango kuno kibatira. And wani siye kuti kunogo na kuta outbreak ya cholera. So wani desperate ni jema matele, over and above waka wirwa ni zimba. So, munaraunda kwa njimu baye, kundri sechavo sakanyanya, kutidai na yema chele, niwa sinapeku gara au. Kwa kwa nisoku wana, please, ashnonga wabatire kutiva wane karisenku.
Aiwa, tinotenda chaizo muve nezu warakanaka.
Tinotenda kusimani.
So that's one of the callers. She's actually calling from here in the United States, but she says she has relatives out in Mutambara. But she's saying the biggest fear that they have is that there is going to be an outbreak of cholera, because she says most of the public toilets where the people used to use were actually swept away, and people are now using the bush. So her wish is that some of the aid is used to rebuild toilets.
Yes, I can almost imagine. Izambuzi sesithethwe ngamanzi ukuthi abantu bengasebenzisani, so kule ngcekeza lapho abantu sebesesabela ukuthi mhlawumbe kungaqhamuka umkhuhlane wesihudo. Sesibuya kuwe njalo umfundisi Sibanda. Ungasitshela ke ngolimi lesintu ukuthi kuyini okubonileyo eChimanimani? Abantu lokhu behlulukelwe yini? Sebeyitholile imizimba yabantu abashonayo?
Okokuqala, i-situation yeChimanimani, kade sikhuluma thina labafundisi, saxoxa, savota, bhoda, sabona, ikakhulu engangu lapho esifike khona. Yebo, kwezinye indawo komtambala njengokutsho komlaleli oqeda ukutshaya ucingo, kudilika ama-toilet, kwezinye indawo kwadilika izindlu, ethiphinga abantu badilikele izindlu. Kodwa okutshaye khona kakhulu engangu lasendaweni okuthiwa kusekopa erusithu nangale kunzima kakhulu, abantu bahlulukele ngoba amanzi lawa ngokutsho kwabo bathi bona asemanzi ezulu elinayo ayesuka phezulu awisa izindlu. Amanzi kukhanya kwadukwa kule nto bathi kulo msindo wadubayo kumbe earthquake kumbe kuyini, amanzi akhuphuka phansi athwala amatshe amakhulu adiqiza adiliza izindlu. So abantu lakhathesi bahlulukele, abasadingi izihlobo zabo, abanye sebezitholile, abanye lokhe abanye phezu kokulahlekelwa izihlobo basele bedilikele izindlu, bangabala ndawo zokuhlala, bahlala ezikolo, abanye bahlala ematendeni, abanye bahlala emachurchi. Kulezi ndawo esike sahambahamba khona ematsheni khonapho okwakulezindlu khona sezakule kule mnuku namaphunganyana abantu bebhizi belokhu begebha khonapho bathi bona badinga bazihluko zabo. Kubuhlungu kakhulu okusechimanimani ngale ekopa vele isigaba sonke nje i-settlement yonke, i-community yonke yahamba la manzi. Lapha ekopa indawo esekopa ikuphakathi kwesihlenge okuhlangana khona imifula emithathu, uRusithu nehonde esengikhohlwe ibizo lomunye wesithathu. Indawo yakhona nje yase yavele yahamba yonke, akulaluphokiseleyo. So new situation is an upper in Zima. That thing is when I'm not saying with the same women that cool from this one, Siaboma, Insana, this is one, but you don't have a paramile, it was a notice as well. I won't come to Coralata, Insana, so as a UN, Lama local, won't come to Zamun, let this, I have a corner, but that is Labo, let this with Zamun, let this, which is Fabo Zambuz. Uze abungabe imkhushana njengabo kholera abanye labanye bebamba lapha lapha abangazama khona abangancedisa khona okuyinto etshengisa into enhle kakhulu etshengisa ukuthi njengamazimbabwe sonke siyanelisa ukuthi ke sibambane sincedisane ngoba ingozi eyehlele abantu bechimanimani chipinge ingozi enzima kakhulu engakade engangazisisekiyo futhi phela njengabafundisi besavumelane ukuthi le ayizisiseki kahle kahle ngifukini nedabana leli amanzi agelezayo izindlu zakhele endaweni ephezulu engango kodwa amanzi aduka phezu kwentaba ageleze esiza phansi so bekungela ndlela yokuthi ubaleke esithembu zaqansa intaba uyifathele izulu ngoba amanzi avele asuka khona ngalo umele ubalekele khona egeleze sizo esifuleni esehla lezindlu so into esishiya nje kuNkulunkulu esithele sisimanga esaziwa nguNkulunkulu yedwa kodwa-ke besisakhuthaza ukuthi ama-geologists akakhangelisise ukuthi kahle kahle kwenzakalani underground kule indaba yeChimanimani indawo yabochimanimani Chipinge kungabe kukhona okwenzakalayo ngaphansi komhlabathi njengalokho esikhetha kokubona kukhulunywa ukuthi kumazane engxenye ye-Afrika izachezeka kahle kwazi ukuthi kwenzakalani
ye okokugcina ungasitshela ukuthi njengoba the lina ayisoma committee kuphela lawane lifakwe evaluation and monitoring lifakwe njalo ukuthi lixoxise abantu liba abahluphekileyo engqondweni yikuyini elizakwenza ngunika umzuzo owodwa
esekulungisile kuqala yokuthi abafundisi labo abakhona apha labo futhi ba-traumatize sesixoxe abafundisi abema-churches imanicaland ukuthi babuye lapha bazoxhasa abafundisi laba bakugrawundi ngoba laba bafundisi basebenze nzima bengcwaba abantu ngathuthu besinzani begcina abantu befele ezinkonzweni zabo labo vele baphinga ukusizwa labo njengoba labo ngabantu so sesithe kokuqala sikuqoqwa ukuthi kube nomthandazo owuzila nokulila i-commemoration yalaba abantu abadlula abacatshileyo lalaba abashonileyo ngemva kwalokho sesizaba lama-psychosocial support ama-clinics awe-trauma healing ukuze abakha ama-counselors labafundisi bancedise abantu ukuthi bafike lokho kuthiwa yokuba ne-closure
Hey, I spoke to Susanika Mnumzana Macheso Ituva. He was just outlining how the churches would work there and the services they will carry out.
Very, very interesting there. Thank you very much. Vamacheso, moshipinde inyumu kupezi sira ndozo oti ndofunga yeshu nishu maneta maakuda kunorara asiva mwa zinji. Vanga ngoti mboti tenu reo mbija na kama kargu yoko kungoti vana vachi tipeze edu program yedu wachi zoti shuwa ni baba ashiro varu yimbari hapa. Hello?
Varu kutawura.
Ehe.
Ligozo yu kupa mbela zinu la uti nukupa. Kutenda uye ni kuti vangu wachiziwa pandini ile kuti kuretikrosi isangano lakami za erikibi ni chuki iteneza matungi meyika erikibi ni chuki iteneza mapato yika kuzikitika isusu tineshanda kuretikrosi chakami ya zagadaro shandi zana ni uumele yika ya tiri vita samu Kazimusika is 188 countries worldwide. Kodzero dzinge tichibatsira vanhu vari matambudziko. Pangava pahondo, pabiki tiri kune flagi. This is a negative 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 negative
apatini vuge bajigi bajikwa dziwa vanhu vaka ungoda kuti iringo kuti isusu mudaka redu zvikupa kutenda zvikuru zvaseretsose kuda kuva tichikupuwa tichipfuudza kune variri
aiwa nguva yedu ndiyo yadyanana taida kuti mutiimbire babasharo asi nguva dzedu dzadyanana apo tanga tiri kunzwa kubva kune muimbi Alec Machesu akabatana iyo nesangano reRed Cross Star.
Yes, and thank you, Reverend Anderson Sibanda, with so much information, very information laden, for updating us on what is happening in Chimanimani. Oliver Lelisayo, Musitandegir.
And I'm Marvelous Klanganyahuye. Good night. Let's meet again.